Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi pazuva rezoro rekisimusi uri musi wesvondo zvita 25/2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichiwimbawo kuti mave nezoro rekisimusi rakanaka. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukupembera pamwe nekucherechedza zuva rekisimusi kunyange hazvo dambudziko remari richinzi radzorera shure mabhizimusi evanotengesera mumigwagwa.
Businessi harina kufamba nenzira yatingati yatakatarisira isusu kuburikidza kunyanya nenyaya yokushaikwa kwecash zvakanganisa strategic business yekuma members edu. Saka hazvina kunatso kufamba zvakanaka nekuda kwemakiwa yataiona. Saka even nhasi tiri pazuva rekisimusi kudai zvinhu zvedu hazvina kunatso kuti gechike.
Vagari veguta reBulawayo vanopembera kuti vatamba zoro rekisimusi kanzuri yavo isina kuvharira mvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza pamwe nekupemberera zororo rekisimusi. Iri zuva rinowanzoungana hama neshamwari vachitandara nekupembera vari pamwe chete. Asi gore rino vamwe vanoti havana kukwanisa kuenda kwavaida kunodyira kisimusi vari nekuda kwekunetsa kwemari kumabhanga nemunyika. Asi izvi hazvirevi kuti zvatadzisawo imi vateereri veStudio 7 kutumira mashoko enyu ezoro rekisimusi kuno kuStudio 7 kuti mukwazise hama neshamwari dzenyu. Tine vamwe vateereri vakwanisa kutumira mashoko avo kuStudio 7. Ngatinzwei vachitaura.
Yashika, ngatipemberere hama neshamwari.
Ndinonzi Afiata. Ya, yusi varakanaka chaizvo. Rinofana kurespekwa, rinofana kuremekedzwa. Nekuti ibirthday guru romu raJesu Kristu. Ndemunhu wemukreshi wemukristu. Izvo randinoremekedza chaizvo. Nekuti izvo rakasvarwa chi mwanakomana waMwari. Saka it's a very good day to remember and celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Message yandinayo ndeyekuti vanhu vari kuZimbabwe ngatirambe takashingirira maChristmas tinomaziva chaizvo kuma1990 ari maChristmas ekuti vanhu vainaka kuenjoya zvakanaka zvasiyana nemakore anaya nokuda kwemaomero akaita zvinhu kunyika. Nyaya dzezanupf kuonda kwakwenyika. But we used to know Christmas is a very good day to celebrate. Tichifambisa kuti tidye zvatinenge tida kudya matiri kokumusha ukoko. Tasingazvizivi zvokuti mari dzinoshayikwa mabhengi. Takasingazvizivi zvokuti vanhu vanorara kumakiuzi vachitsvaga mari. Zvakatotangawo manje manje zvinhu zvinotoshamisa.
Imi starangu ndonzi Petronella Mpofu originally ndobva kuBulawayo but ezvinezvi ndokugara muJohannesburg muCBD. Ndoda kuti kumai vangu vari kuBulawayo kusizinda vave neChristmas yakanaka nemasisters angu vari kuZimbabwe mai Melissa mai Nomso vari kuMuganini vari kuChirezi. Hatikwanisi kuva nemi nenyaya dzemabasa but tino wish kuti vave neChristmas yakanaka. We are thinking of you guys and we miss you.
musi yashika 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 oh yashika oh ngatipemberere amane shamwari isi musi yashika 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 oh ngatipemberere amane shamwari
ndi big boy kanukamwe ku Harare tiri kukurudzira kuti wari kunze ikoko musaregedze kuuya kuChristmas uyai kuChristmas tidye Christmas pamwe chete kumusha tinana chobis wanana ok wanana pick and pay wakazara chikafu mari chete ndiri kunesa apa ndinongokurudzira kuti hama neshamwari ngadzinge dziri pamwe chete dzichitandara dziri pamwe chete musi wechristmas wachinjoya Christmas because Christmas ndiro zuva kara tinorangarira kubarwa kwaishe wedu Jesu Kristu kune avo vanoenda kumakereke saka rangarirai Christmas muchitamba Christmas chifara because kune kuri kufarira musiki wedu
tapinda mukurija nekuda kwemidzimi yedu vakawanda vakoniwa vakawanda vatadza kupindamo vakawanda vakoniwa
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri mose makwanisa kunge muchipinda muchirongwa chedu muchikwaisa hama neshamwari tinoimba kuti mose mave nezororo rakanaka rekisimusi zvichakadaro vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa muHarare vanoti gore rino bhizimusi ravo ranga rakaderera zvakanyanya zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti munguva ino yekisimusi nhengo dzavo dzinosimboita mari nekutengesa zvinhu zvakaita semaruva, miti nezvimwe zvakadaro zvinoshandiswa pakisimusi asi handizvo zviri kuitika gore rino. Ngatinzwei vachitsanangura.
Business harina kufamba nenzira yatingati yatatakatarisira isusu kuburikidza kunyanya nenyaya yekushaikwa kwecash mukatarisa makiu arimo muHarare izvo zvekumabhengi makiu ariko kuna Navulawayo zvakanganisa steric business yekumamemba zedu saka hazvina kunatso kufamba zvakanaka nekuda kwemakiu ayataiona saka even nasi tiri pazuva rekisimusi kudai zvinhu zvedu hazvina kunatso kuti gejike gejike nenhau iyoyo yokuti mari chai chai haisi kubatika tinonzwa kuti pakataugwa kunzi mabhonzi akuwedzerwa but tiri kuita senge tisiri kumaona kuti ari kufamba sei
zvii zvamungatiwo zvanga zvichitombofamba kana zvava zvichitengwa panguva ino nokuti tinoona vanhu vazhinji vanenge vachitenga macristmas tree vamwe vanenge vachitenga maruva vamwe vanotenga angava malights ekuzobakidza zvii zvamungati zvanga zvichitombofambawo mubhizinesi renyu
ndizvozvo zvamuri kutaura izvozvo zvimaruva noti maruva chaiwo chaiwo aya zvimwe zvinenge zvakangogadzirwa izvi zvokungojekesa mba tumasmall lights tuya tinenge tichiita madola dola zvakafamba nokuti inguvawo yokuti muridzi echidawo kupombonokawo vana vakaonawo izvozvo zvichingendangenda macrekasis zvokuputisa putisa izvo vanofara zvimaheti izvo zvitsuku izvo vana vachifara tingati panguva iyoyo zvinofamba nekuti vana vadikiwo vanenge vachiona izvozvozvo ende mhuri dzese dzechingotarisira kuti tikawanirawo vana vedu zvakadaro zvinorerutsawo zuva ravo tongozotarisawo maproducts vakaita semasquits
tiri kuonawo kuti kune dzimwe nzvimbo vanotenga vanenge vachishandisa makadhi inganzi plastic money zviri kufambawo here kwamuri imi
isu semavenda zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka kana pasina cash hapana vanhu vanouya kuzotitengera hatisati takwanisa kushandisa inonzi plastic money saka kana pasina hard cash surely business zvinenge zvichinetsa very difficult saka tongoda kuramba tichikurudzira kuti ngavagadzirisei papapo
avanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7 Rimwe sangano rinomirira vagari vemubulawayo reBulawayo Progressive Residents Association rinoti rine mufaro mukuru nedano rakatorwa nekanzuro yeguta ravo rekuderedza nguva yainovhara mvura kubva kumaawa makumi manomwe nemaviri pasvondo kana kuti mazuva matatu kuenda pamaawa makumi mana nemasere kana kuti mazuva maviri sachigaro wesangano iri vaEdias Shumba vanoti danho iri rinovarerutsirawo kuti vagari vange vaine mvura munguva ino yezororo sezvo mhuri zhinji dziine vaenzi vakabva kumatunhu akasiyana-siyana kusanganisirawo vakabva kune dzimwe nyika Ngatinzwei uri kuri yataita navo.
Ai zvitafara zvikuru tsana nezvinomirira vagare vemubulawayo. Tafara zvakanyanya nokuti kwatina kutombozvitarisira kuti kanzuru yedu ingava nevanhu pamoyo payo. Nokuti zvakaoma sekuti apo nenge uri uine vavashanyi vabva kune dzimwe nzvimbo dzakaita seSouth Africa vana Britain vachiva kuti vazotendera dzororo rechristmas nehama dzavo muno. Voona musina mvura vanhu vachiita kudzvinidzirana kuzvibhorani vachitsvaga mvura. Izvozvo zvinhu zviri zvisina dzisa chimiro chenyika. Saka zvaitwa neBlaisi Council zvinozvikurudzira zvikuru kuti vadoredza nguva yokuti mvura inge isiri muvanhu. Saka pazororo rori tinenge tiine mvura. Tinozvitenda zvikuru dai zvaramba zvakadaro nekuzororo renyuweri riri kutevera.
Asi danho iri munoona rakareruka here kana kuti rakanaka here? Tichinzwa kuti madhamu emunzvimbo yenyu mubulawai imomo haasati anyatsosimuka kuwanda mvura. Hazvizokusiyirai dambudziko here zvakare kana mvura yashandiswa zvakanyanya?
Aiwa, handisi kuona riri dambudziko nenyaya yekuti pari zvino mvura iri kutonaya iri yatiri kutaura nezvairi kunaya iri iine mafashamu inenge ichierera ichienda kumadhamu edu. Madhamu edu emuno mubulawai mazhinji ari kuprovhinsi yemacedonian south. Saka ikokowo kuti kune mvura yakatowanda iri kunaya ikoko.
Ko panyayawo yemagetsi muri kuona zvakamirawo sei?
Dambudziko remagetsi ranga richivapo apo neapo, asi pane zvino tindati haranga rakadzikira haro. Kunyange anga achidzima magetsi acho sezvo yava cash power pari zvino magetsi tanga tichiramba tiinawo mudzimba. Hayi, hatingashoriwo pamagetsi, asi tatingochemera zvakanyanya ndiyo mvura kuti City Council yativhurirawo mvura pazororo rechrismasi. Tikuzombotyira kuti madhamu achapera nemvura sezvo iri nguva pfupipfupi pavanenge vakarejisa maawazi iwayo. Asi panyaya yemagetsi hayi, tingati pari zvino hatina dambudziko.
Vanga vari sachigaro vesangano revagari vemubulawayo reBulawayo Progressive Residents Association vaidya Shumba vari parunare mubulawayo Makwari neStudio 7.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box watereri, nguwa yashika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavideo achimoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumirei tsamba mbozha pa namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma McDonald Munyoro vanoshanda nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7 mukoma McDonald.
Tinotenda mukoma.
Mukoma McDonald, mungatiudze kuti kunayoko basa renyu nderei chaizvo, munenge muchiita sei?
Ini basa rangu ndinobata saclusters coordinator. Ndinoshanda nemapato akasiyana kana kuti maorganization akasiyana-siyana echidiki tichiona kuti tingarongesei zvatinoita kana tichinge tapinda munharaunda dzakasiyana-siyana dzatinobata. Ndinobata zvakare basa rekuona kuti sebato rerechidiki tikwanisewo zvakare kuwana mari kana kuti rubetsero ngatibatsire kuti basa ratinoita pakupera kwezuva ikwanise kuendeka.
Munowanzoshandira kunzvimbo dzipi chaizvo?
Seboka revechidiki rinomirira vechidiki munyika ino yeZimbabwe, basa redu tinoribata mumaprovinces emuZimbabwe 10. tishibata kudaro pane each province tinenge tine watinoti focal person na watu focal organization ino coordinator ni kuona kuti at that level ma program HD anikwanisa kuenda mberi office yedu hombe kana kuti huru ndo yatinayo muno muHarare ndo inobata basa zhinji ichibetserwa nehofisi iri kuBurawayo.
Mazuva apera aya manga muine chirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vange vachinonyoresa kuti vazokwanise kuvhota musarudzo dza 2018. Mungatudzo kuti chiri kufamba sei chirongwa ichi?
Right, ichi chirongwa chevadiki chatakaparura mushure mokuona kuti kubvanyika yedu yakawana kuzvitonga kana kuti kusununguka. Vechidiki havana pavati vanyatsosimuka kana kuzviratidza mairano mafungiro avo kana zvishuwo zvavo nematongero enyika kana kuti nekuri kuenda nyika yedu yeZimbabwe. Saka takaparura chirongwa ichi iri nzira yekuti tiedze kuvandudza mafungiro evechidiki, tiedze kudzidzisana nekuonesana zvakanakira kutora mukana wakaita sei watichapiwa muna 2018 wokuisa utungamiri munyika yedu, ingava levhu rakantela kusvika levhu remutungamiri wenyika inoyi. Zvinhu zvatakaona kuti vechidiki vakakwanisa kuona kukosha kwazvo, vakakwanisa kuzvitambira, kuzvigashira, kumuka makuseni ezuva iroro vachinozviratidza kana kunopa mafungiro avo, zvinhu zvatiri kuona kuti zvinokwanisa kupa nyika ino shanduko, zvinokwanisa kubatsira nyika ino kuti ikwanise kuenda mberi, uye kuti vechidiki vanova ruzhinji vakwanise kuratidza nekupa gwara rinofanira kutorwa nenyika ino yeZimbabwe.
Saka chirongwa ichi chiri kutambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki chirongwa ichi vakatenge vakachimirira mukoma nekuti nyaya iyi haizi nyaya yatatanga kutaura nhasi semaugani chinoshanda nevechidiki muno muZimbabwe. Inyaya yatagara tichingorwisana nayo nekutarisana nayo, asi nekuda kwekuti dzimweni dzenguva sevechidiki hatikwanisi kuya tichibatana kana kuti tinoshaya zvinotigonesa kuita basa, chinhu chekuti chakatorera nguva. Asi pane ino nguva takwanisa kuunganidza vechidiki, takwanisa kuuya kuti tibatane tionesane tichitanga in the different 10 provinces tichimobilize vechidiki tichivapa ruzivo rwekuti zvatatarisana ne 2018 ndeapi matanho ari kutorwa tinoenzaniso neZimbabwe Election Commission. Isu vechidiki ndepapi patingawane mukana wekuti tipinde. Ende chimweni chatiri kufanira panguva ino ndechekuti neiyo yakauya iyi biometric iyi iri kutipowo mukana wevoters roll nyowani. Ende zvicharevowo kuti isu vechidiki vanga vasipowo, vanga vasina kumbopindewo mazviri, zvakandi chigunu ndo chaakushanda kuda kune vechidiki. Chinhu chatiri kuonawo kuti tichavapa pfungwa, tichavapa shungu, tichavapa mukana wekuti vanopinda pane voters roll iroro. Isusu chirongwa chedu chiri kuedza kuona kuti vechidiki aziva kodzero yake yakamairana na 2018, akwanisa kuti anonyoresa kuzeki kuti akwanisewo kumuka musi wa 2018 pazuva iroro achinopa vhoti yake. Achinge apedza kudaro zvakare arambewo semunhu wechidiki achiramba achishanda kungave nakanzira wake, paramendarieni wake, pane nyaya dzebudiriro iri munharaunda mavo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma McDonald nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotendai matotipa mukana uno wekutaura nhaurwa iyi yakakosha kune vechidiki venyika yeZimbabwe.
Manga makateerera kubva kuna mukoma McDonald Munyoro, avo vanoshanda nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambe tambe inoregwa ichanaka, chinobhururuka chinomara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Iye zvino tokuendesai kuna Chioneso Jani kuchirongwa chake chechitendero kwaaita hurukuro naApostle Alvin Newman takavarasha vechechi yeChristian Citizen Initiative Worldwide iri muHarare. Avo vari kuti maKristu ngavanzwisisane mukugarisana mudzimba.
Ndakakura ndiri munhu anofarira zvemotivational speaking. Zuva ndopatanzi namadzimai vangu, vatiri kumbo
kusimbisa vanhu zvinhu zvakaoma muzimbabwe asi mwari vanenge vane zvavanenge vachida kuitira nemunhu wavo takaona kuti pane zvinoitika mukati meministri ndezvekuti mwari vanosumira vanhu kwauri vanenge vane dambudziko dambudziko iri ndo raunoona kuti ndo ministri yako
ndinonditunga mire jehovha ndire mufambe moweshe o iwe unesimba mo ino ndino ndashayiwavo wasimba moini chino
chikuru kunyanya-nyanya vanhu vatinosanganidzana navo vanenge vane dambudziko remiri kana kuti vari kutadza kubara vari kunetsekana newanano vari kunetsekana nemiri nedambudziko iroro takabva taona kuti tigaititange kudzidzisa sezvo isusu mwari vakatiita vakatikomborera takawanana tiri vadiki kudaro asi mwari vatichengeta mumereji mwari vatichida kwazvo iyo svondo rapfuura iri titori nemwe mutatu watakaenda tinotenda mwari pamusoro pekuwanano iyoyi yekuti mwari vari kuita zvikuru mupakati pedu saka chinoitika ndechekuti takabva tatanga kuita inonzi solution saturday tinonamata hongu asi pane dzimwe nzira dzekuti munhu anofanira kuwana njere mukati meraramo yekuti unonamata sei kuti zvinhu zvauda kuti zviitike zvipi
kurora kana kurorana kunokoshei mumaziso amwari
mwari vakataura mugenesis 2:24 vachiti murume achasiya baba vake namai vake onoita nyama imwe chete nemukadzi wake izvi zvinhu zvakataurwa namwari mukutanga kwebhaibheri mukutanga kwenyika kuti vakagara vatozvitaura kuti achava nemunhu murume achasiya mhuri yake achasiya baba vake achasiya mai vake achienda kunogara nemudzimai wake izvizvi shoko irori iri genesis 2:24 vanotoreva kuti mwari vanotozviziva kuti murume kana achinga abva zera anofanirwa kuti aroore mukadzi zvinhu zvakakosha kuti uzive kuti mwari vanoda kuti vanhu vawanane
kune kupesana kwawandisa munyika panyaya yekurorana izvi inyaya here yekuti inhamo here kana tibatsirei mfundisi
chikuru chandiri kuona chatiri kuona isu kunyange patinoita counseling tiri kuona kuti zvinonzi kunaka kwechimwe kuipa kwechimwe kunaka kwekuti madzimai akushanda vakuzviwanirawo mari yavo vana baba vachiendawo kubasa vachizviwanira mari yavo ipapo pakuti changu chimwe chinonzi changu ndo chiri kuuraya mamarriji akawanda nekuti umwe neumwe anenge achiti mari yangu mota yangu ari kuita dambudziko rekuti mari ndo iri kupesanisa vanhu tinoenda kumabasa kunoshandira dzimhuri dzedu asi kana tisina unity necommunication yakanaka kana tisina bumbiro remereji yedu kuti tiri kurwira chirwira chedu chatiri kuendera kubasa kwatiri kuenda tiri kushandira mhuri hatiri kuzvishandira isu dei taida kuzvishandira isu taizvishandira tiri kunze kwemereji asi sezvatotaura kuti murume achasiya vabereki vake mudzimai achasiyawo vabereki vake voita chirwira chimwe voita nyama imwe ndo pane dambudziko kunyange murume akaita mari ishoma pane mukadzi mari ndeyedu yese collective ndo zvatiri kuona zviri kukonzeresa mhirizhonga mukati nemamarriages kunetsa kuwana kwemari kana kuti ikawanikwa yawandisa unoona murume akuenda kunotora vamwe vakadzi ukaona mukadzi awana mari yakapfuura murume akuti handitongwe nekuti ndine yangu mari ipapo ndo pane dambudziko
vanhu vachiri kudanana here chaizvo chaizvo munhu wamwari unonzwa munhu achiti taidanana zvekuti asi pakazoita pamwe hama kana pamwe
alo nekuona kwangu handingati hama dziri kupesanisa vanhu nekuona kwangu imi vanhu vari kupesana pache zvavo nekuti munogona kunge muchigara pamwe chete mumba imwe chete mapesana pfungwa dzikapesana kana panyama mufe makawirirana chiri kuitika ndechekuti vanhu vaakuita bhizi nezvinhu zvavo
rudo ruchiriko asi rakutapudzwa nenyaya yetunhu twakawanda wanda varume kunyanya varume vanoda masports awo kana riri bhora anoda bhora rake kupfuura mukadzi wake taimu yaanopa kuona bhora taimu yaanopa kuziva timu yake yebhora ndi anotamba so bhora ndi anosvika size 9 bhutsu sande kunenge kuna nhingi anenge achitamba asi mudzimai wake chaiye haatozive kuti anopfeka size anipo ukamubvunza kuti mai vanopfeka size anidhirezi haazivi asi soka timu yake anotoziva mastatistics nekuzvarwa kuti nhingi akazvarwa kakati self-centeredness ndo iri kuuraya mamerei
Aiwa tinotenda zvikuru choneso nehurukuro yavaita naApostle Alvin Newman takavarasha veChristian Citizen Initiative Worldwide vari muHarare kuZimbabwe vanga vachitaura nenyaya yekuti maKristu ngavanzwisisane mukugarisana mudzimba sezvo nhasi riri zuva rezoro reKisimusi aiwa inguva yekutandara nekutamba mhanzi saka tati regai timonzwa kambo Kisimusi kubva kuna Toki Vibes
Babina Mugisimusi Oh, gosh you got it January, February, March Shakaoma, pasina ishe chicha taikona Pakufema jingu chatinoronga Taikonya, ashinamonya Kungopona, kana rocksona Ifuno riwona Kune ama ishe chitiri pampeta Waka tongo mira onyasha Nganzwa vano pembera machita pati Une laki mupenyu ifu harikudi Chikuru kungo tenda kwa harimufuzi Simbarenyu harikumi Jaratopera no tenda marinda rarama Ikateuka Hama shingi taka enda Makata taku kunda vakafa Nechino tiponeza tkizivi Mariwe tini musiki Uno gida ini Jipembera Wapina mkisi musi Muka kane uti Yuye Na matamkore ugude Mwese ano cheya Simu zaru oko Upenyu tapiwa fumine varombo Hazina baza homwe hainaka nandodo Munika urimo, zimomo Sarane kutenda Ishe vatikondera Kunyangwe shaka kuomera Kanguwa chimbomu imbira Ngakutwe hallelujah Koreri enda buda Nino tenda ndayamuka Rimwe kore no pinda
Nako kambo Kisimusi kubva kuna Toki Vibes aiwa tiri kupembera muzuva reKisimusi mangwana muvhoro rinenge riri zuva reBoxing Day asi hazvireve kuti boxing rekurovana aiwa izuva rekupanana mapresents zvipo muzuva reChristmas saka aiwa ngatirambei tine kupembera kwatiri kuita nhasi kwatachiita mweya iwo ngauramba uripo mangwana tisapinda mukurwisana. Aiwa tinotenda zvikuru kubva kuna Studio 7 chikwata chose chiri kuti muve neChristmas yakanaka nairo zuva reBoxing Day ripedzei zvakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo lamhlanje ngesonto kulelanga lekhisimusi mhla zimachumi mabili lanhlanu ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC selikhuthaze uZulu ukuba na alungiselele ukhetho luka 2018. Njalo lamhlanje silipha ithuba linabalaleli ukuba nali bingelele izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selifisele uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle lamkhuthaza njalo ukuba na alungiselele ukhetho luka 2018. Leli bandla lithi ubunzima bonke obuselizweni bubangelwe ibandla leZANU-PF njalo kumele lisuswe embusweni. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednico Bebe.
Esingakutshela abantu kumbe esingakutshela ebantwini ukuthi bake wonke umuntu eZimbabwe kufanele likunanzelele likwazi liqinise ukuthi wonke umuntu kufanele acabange ipolitiki, ngoba ipolitiki yiyo eyenza ingakusasa yakho ibembi kumbe ibenhle. Kuqakathekile ukuthi ezindlini lingameleli ukuthi kuyabizwa abantu eralini kumbe kuyabizwa abantu emhlanganeni yabo MDC. Lihlezi ezindlini liyimuli likhangele ukuthi kambe okulihluphayo kuyini, kudalwa kuyini. Udalwa yikuthi abantu kabakhulumekanga ukuthi bakhethe lokhu abakufunayo ngenxa yehulumende kamkhaya. So umnyaka lo nxa uqalisa abantu kabangela ama-resolution amatsha awukuthi hhayi umnyaka nxa uqalisa sifuna ukuthi u-2018 ebuya ke siphumule ehlutsheni lokuthi sibuswe ukhulu lo ofuna ukuthi afele esihlalweni. Ufuna ukufela esihlalweni nje eguga esenze njalo, uguga lelizwe leZimbabwe. Yikho namhlanje singalamali eZimbabwe esebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Umnumzana Bednico Bebe isiphathamandla sebandla leMDC.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Njengokutsho okwami ngaphambilini, lilanga lekhisimusi lamhlanje siphalina balaleli ithuba lokubingelela izihlobo labangane. Lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lohlelo lwabasakhulayo galusoze lube khona. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhlanje nje kulilanga lekhisimusi. Silomfundisi useNisibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu, lami ngithi khisimusi enhle kubalaleli bethu.
Yikhisimusi lamhlanje usiphatheleni?
Ilanga lanamhlanje lilanga liqhakathekileyo kakhulu elekhisimusi. Ngiyakholwa abanengi bezalwa bekulilanga lapho wonke umuntu olijabulelayo. Into eqhakathekileyo kakhulu namhlanje ukuthi abantu bacabange njalo babekwazi ukuthi kade indaba ikhisimusi yabakhona. Ngenxa yokuthi ngiyakhumbula ukuthi mina ngisakhula ulutho engangilukhumbula ngekhisimusi ukuthi ngangithengela impahla ezintsha kumbe kudliwe irayisi kubhekwe amakhekhe kube lilanga lokujabula lokudla. Ikakhulu nalapho esasikhona emalokitshini kwakulilanga lapho osizwa iredical ilanga lonke kuze kube kusuku. Ngakho phakathi kwakho konke le njabulo mbonani kwezisikhathi abantu bakhohle ukuthi kathi ikhisimusi lilanga lani. Kakathekele ukuthi sikhumbule ukuthi ilanga lapho uNkulunkulu akhumbula khona umhlaba, ilanga lapho uNkulunkulu aziphendula khona wabuya wazenza waba ngumuntu. Siyakhumbula ukuthi yena uNkulunkulu mkhulu kakhulu ukuthi izulu ngokwalo uyaligcwala, uyagcwala umhlaba wonke, kodwa wazenza waba ngumuntu, waba ngumuntu wafanana njengathi weza lapha emhlabeni. Ngakho lilanga eliqhakathekileyo kakhulu leli.
Njengoba umumo umi manzonzo kangaka elizweni, umfundisi ungathi balithakazelela ngemfanelo na leli langa abantu?
Eyi, kunzima kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungena lapha edrobheni uyananzelela ukuthi lokho kwakusenzakala kudala ukuthi abantu bakwanise ukuba le mpahla ezintsha, sokunzima ukuthi kwenzakale. Kodwa ngiyananzelela ukuthi kathesi abantu abasakukwanisi lokho ngenxa yokuthi iningi labantu liyabe licabanga ukuthi imali yokuthi ibhadalele abantwana i-school fees ikhona yini. Ngisho khona imali yokudla eyokuthi kumbe umuntu abhadalele amagetsi akhe kumbe umuntu ayibhadala kukhansili kalayo vele layo naleyo mali. Ngakho imali yokuthi ayejabula-ke ngekhisimusi ukuthenga impahla ezintsha, kuthenga ukudla, ayisekho. So sibona ukudubeka kakhulu okukhona kathesi ebantwini. Ngike ngahamba lapha edrobheni uyabona ukuthi kule mdwendo yabantu abazama ukuthola izimali emabhanga lumnyaka kulokudubeka kakhulu empilweni zabantu. Mina ngifuna ukuthi njengoba namhla kulilanga lekhisimusi, ikhisimusi yaletha ithemba, ikhisimusi njalo yaletha ukukhululeka lenkululeko ebantwini. Siyakwazi ukuba ilizwi likaNkulunkulu lithi uJesu, vele lona ibizo lakhe lithi Jesu, lalisithi ukuthi umuntu olande ukuzosindisa abantu bakhe. Kutho ukuthi uNkulunkulu ulathe, elinye ibala lakhe lalingu-Emmanuel, uNkulunkulu ulathe. Ngakho kumele sikunanzelele ukuthi uNkulunkulu ukhona njalo uNkulunkulu ulathe khonapha elizweni lethu leZimbabwe.
Kuyigqibe ngomthandazo.
Namhlanje kuyikhisimusi sifuna ukuletha lo mthandazo uNkulunkulu. Baba, sithandazela ilizwe lethu laseZimbabwe ukuba ngelanga leli lekhisimusi, njengoba wena weza lapha emhlabeni, ngabe uNkulunkulu ungabuya lapha elizweni lethu leZimbabwe uguqule umumo wethu, uguqule indlela abantu besizwe sethu abaphila ngaso. Nkulunkulu, susa ubuhlungu, susa ukukhathazeka kwabantu ngegama likaJesu Kristu yathandaza ukuba Nkulunkulu letha intokozo phakathi kwelizwe leZimbabwe, kuzaleke into entsha, into ezaletha ukuthokoza nokuba abantu bakujabulele bebekwazi ukuba wena unguNkulunkulu obusayo kuze kube naphakade. Amen.
Amen. Mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga kakhulu njalo sikufisela ikhisimusi elihle.
Siyabonga kakhulu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Siyaqhubeka ngohlelo lapha emsakazweni weStudio 7 lapho esilipha khona ithuba lamhlanje kubana libingelele izihlobo labangane njengoba kulilanga lekhisimusi nje. Ecingweni lapha ngilo Innocenta Kimba itshahelidala uNcube. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba kuhlelweni.
Lithini ikhisimusi khona ngapho?
Hayi, siyaqhuba ngekhisimusi mfowethu lapha, sizama ukuthi sigizigijime lapha siqinaonana okufunakalayo. Imali zakhona yizo ezingaphumi kuhle ngoba lapha kule midwendwe emikhulu emabhenga, kodwa hayi siyazama.
Kodwa be libatholele okuncane abantwana?
Ye, abantwana siyabatholela khona lokho okuncane. Njengoba lawo usazi ukuthi umumo mubi, kodwa hhayi-ke lathi-ke sizamile-ke njengabazali ukuthi sibatholele abantwana okuncane khona ukuthi kona badlulise ilanga lekhisimusi.
Hayi kuhle kuyabongeka Ncube ungathanda ukubingelela izihlobo labangani.
Yebo hayi ngiyathanda kakhulu ukubingelela izihlobo labangani labantu engisebenza labo ngathi qalisa nje ngesihlobo zami ekhaya kwaMadabe njalo ngikhangele njalo abantu emphila labo abafowethu kobulawayo labantu njalo engisebenza labo ilizwe lonke jikelele njengomuntu osebenza nabantu bathisela ikhephu elihle ikhisimusi enhle njalo bachayele kuhle emigwaqweni babekwazi ukuthi kona hhayi ukugijima isikho ukufika sibe kumnyaka ozayo ka-2017 wabe ungumnyaka esiwukhangele kakhulu kweZimbabwe lapha ukuthi kona sifike siphilile.
Yiphi ingoma ongathanda ngikudlalele yona Ncube?
Hayi ingoma ke ongangitshayela yona ke namhlanje is ungitshayele uLove and Scandal okaSolomon Schoen.
Aha, yalandela ingoma yakho Ncube. Siyabonga ngokuba kuhlelo liqedise kuhle ikhisimusi.
Siyabonga mfowethu.
But when she said she'd marry me, but now she is gone. But now she is gone. She's gone, she's gone, she's gone. She broke my heart for another guy, and she broke my heart for information has been leaking so far.
Love and Scandal, Jazz Solo, ingoma gamui uSolomon Skuza, ehlabela gamnandi. Ingoma esishayeleke uInnocent Ncube.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
iStudio 7 ngumsakazo wakho.
Ngiphethe incwadi lapha evela kumlaleli othi yena ngiqala ngokubingelela lina basakazi beStudio 7. Siyabonga mlaleli. Uyaqhubeka uthi bese ngisiya ekhaya eMatobo. Ngibingelele izihlobo zami zonke labazali esigabeni seMajayimbe. Yimi umthulisi Dayisaka Dube. Ingoma ngicela indolwane super sounds bakhuzeni. Nansi ingoma yakho umthulisi Dayisaka Dube bakhuzeni indolwane super sounds. Zwazi kuzani vana musi vagiye vuvava lingafundisa abantwana ubusela bazali njalo lingabaqhuquzeli mabe ntshontsha kusho indolwane super sounds ithi bakhuzeni ingoma esiyishayele umthulisi Dube ijaha lematolo. Ngiphethe enye incwadi njalo evela kumlaleli lapha uTalent Moyo othi yena ngibulisa amajita ami aseGoli eMzantsi Afrika phela uThemba lo Nathaniel. Ingoma kusho uTalent uthi yena ngicela uChitekete. Nansi ingoma yakho Talent Chitekete Leonard Msorwenyo Kadembo. Siqhubeka ngohlelo sihlobo esithandekayo sikwetshisa sisonke nikhonapha emsakazweni wenu umsakazo weStudio 7. Lamhlanje sithakazelela ilanga lekhisimusi. Kobulawayo komfazi uShine Ndoda lidlale njani khona ngapho eCholocho enkabazwe enkayi eKezi emanama Gwanda likaye bathu bamudimu eGwanda eBaitbridge. Ebinga linjani sihlobo zami pramu kutichi munjani amazangu kumachinge kunabo batetenini kumalopa kunabo basekulu kamangubo kainkwedo kunamena tate mangwenyana mihando budaba swazivangu nevanunguna vangu vazekulu vose ndomudamani maitini khisimusi kahingwe kubambadzi kampimba kunavo mokisi navo difa Dube bango nkololwa japi kotini mwanaedo imndakasima zvangu maitini maidla chini umsakazo ngwenu sihlobo sami sikholisa sisonkeni khonapha ku-Studio 7. Ngihamba njalo labafana becholocho lamhlanje abethu le idlalate labo elilesihloko esithi ideluka. Ngiliphethe esandleni manje. Ngilelunga lale liqembo uThamsanqa Sibanda. Akutsho lapha Sibanda ngedlalatelenu lesithathu leli isihloko salo sithi ideluka. Kuyini elikhuluma ngakho njalo ezinye ingoma zithi?
Ideluka lapho esikhuluma khona ngomuntu wasuke ethembisile kubana uzahamba esebenza enza izimanga kodwa ithe sihambile wasebenza wadliwa zindinduma. Then u-track 2 yakhona ethi imfundo lapho esifundisa sikhuthaza abantwana ukubana imfundo inhle mabangathi befunda bejakho uthi imfundo befuna ukuyasebenza bona bengafundanga. Then u-track 3 ithi kuyakhuphukela lapha sikhuluma ngento ezenzakala empilweni kubana empilweni ma usakhula kuningi okufisayo ukukwenza kuningi uyabe ukucabanga kodwa ngendlela yokubana uNkulunkulu udala abantu ngendlela ezithiyeneyo njalo ubusisa ngokuthiyeneyo njengesandla sile mine engalinganiyo. U-track 4 lapho elesihloko esithi mbulali lapho esiduduza khona sikhuluma ngomuntu owaye ephila kahle ephila kamnandi. Uthe ephila kamnandi waphongugula nje kungazwakali ukubana kuvele ngapi waseshona. So lapho siduduza umndeni wakhe izihlobo. U-track 5 lapho sibonga umusa wayenkosi. Then u-track 6 ithi sikabantwana lapho ukhala komfazi ekhalela indoda ukubana ngami sithe siqala ukuthandana ngoba ungithanda ungenzela konke kodwa namhlanje sungihlukumeza. Uswazi induku ayakho umuzi lapho ngile phutha ahlale phansi sibonisane.
Abalandeli bona uthini kibo kulilanga lekhisimusi nje?
Impiko engawashiyela wona kahle kahle okokuqala ngathi happy Christmas umusa wenkosi ngilitshisela okuhle kubana inkosi kayibe lani lidlale kahle lizibambe liziphathe balandeli njengecholote great sounds. Sibonga usekelelo nelilwenzileyo sithi ngamandla lisipha wona la ngembono nangakho konke qhubekela phambili asiye emu.
Hayi siyabonga Sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi nami ngiyabonga ntokazi.
Ecingweni ngilo mfana wesilobela umzobanzi Ncube muzi Ncube zoba the best iskim sami sisonke khonapha eMelika eVirginia. Mzi ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Nkomo, ngithi Christmas box phela ntunga akufake phela akufake iKhisimusi.
Anti ziwa kuwe namhlanje sijive emzini wakho.
Hawu uyakwazi vele sihlala siwa ngapha kozobisto iKhisimusi khona siyaliinvayitha lonke mashaba elizulu eZimbabwe. Ngingabe linjani lonke ngiyalibingelela imumuzi obanzi Ncube umfana wesilobela emaplazini ngale kokapu. Ngiyalibingelela lonke sigaba sakithi nomza wami ochadileyo izolo uPrince wakosibanda egwelutshena ngale. Hayi ngimfisela sibili impilo yakhe enhlelo nkosikazi wakhe umamoyo lo omlethe ekhaya lapha. Siyakwamukela mamoyo kuthi esilobela ngale eplazini kokapu. Mbingelela ugogo ukhona ugogo laphana ubabakazi wami unakamihla uKelina ubabakazi wami unamkhokheli
ukhona la ekhaya ubaba omncane wambulesi ukhona umamncane ubabakazi actually unakatiri la ukhona vele UK uvakatshile abana wami undaba ezinhle Ncube ukhona la esilobela lapho usuku oluhle Ncube ukhona la usikhululekile Ncube nyambingelela egolchena ngale gogo ongakhohlwa ngale egolchena njani gogo enjani amadolo akho yakubingelela umzukulu wakho ngapha eMelika umalume uPeter la khonapho kunjani Khisimus umama omncane umpilo ukhona la eGwelutshena ngapho umalume uSipho kunjani malume ngiyakukhanuka kakhulu nomama omncane lapho uPriska yalithanda lonke kakhulu ngiyalikhanuka ngalibingelela lonke ngani ngaba le Khisimus enhle kakhulukazi ngingakhohlwa ekubingeleleni usisi wami bantu usisi Nora Dube usipho sigcine saze sabangaka sibili sakhula sisi ube le Khisimus enhle sibili lo Jose ungakhohlwa kakhulu mza wami laye umihla kayifani ndabambi lapho khona mza wami hhayi ngiyakwazi ukuthi ayilenda hhayi lokhu ngayo sibili lathi sayisapota lapho ekukhona siyabonga kakhulu
ingoma ufuna ngikudlale leyiphi
ingoma yazi nxawa abadlalela ingoma lentsha le mane ka Heavy K ziyamporoma sezimporomiseni bantu eZimbabwe hey siyakwazi ukuthi udubo lethu bantu bakithi eZimbabwe luyi-1 sonke siyalwazi ukuthi ngumgabi weZANU-PF bantu kodwa kasijabule nini ngali Khisimusi sike sikhohlwe ngalo umbuso wakoRobert Mugabe ngoba thina vele singabantu esinjani esihlala sizithokozela kuphela sesizithokozele kakhulu thina abantu 36 years lokhu esihluphana la ukhulu lo kodwa hhayi kayindawo sitambona nje lapho hamba khona emazweni kuhamba lokhu ebhewuke siwa sokufele nje ka-1 ukuthi aphuma ukugenqo engasavuki basineZANU-PF basinayo MDC sizabuza thank you
Ziyamporoma siyabonga Zopa siyabonga Skim Sami sisendleleni siyezemzini wakho ntambama nansi ingoma yakho Ziyamporoma
I love you all Zimbabweans
All right aziwe Ziyamporoma
Yes one time
Ziyamporoma I am a fanza bangaga Sayenge boni tweche
Peta balaleli njalo abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp kumakhale kukhwini bevingelela izihlobo labangane.
Ye ngiyavingelela bonke nje abakhona ekhaya kithi ilizwe lonke leZimbabwe. Ngibavingelela ngisithi Khisimusi enhle bonke indawo zonke eHarare lakoBulawayo indawo zonke nje njengalokhu siphakathi kwekhefu leKhisimusi. So abaphumeleleyo ukuyabonana nezimuli manje ngiyababingelela ngithi babingelela izimuli abantwana labomama labogogo abangasakwanisa ukuzenzela so babingelelwa yimi unqobile Ncube
igama lami ngiphethunela Mpofu ngihlala eJohannesburg eSouth Africa but ngazelelwa koBulawayo ngifisela umama ami uMrs Msundire okoBulawayo iChristmas enhle nodadewethu uJosephine osehlala lomama umnawami uPatricia osemganini umnawami uRegina osechiredi labantwana babo ngithi libe leChristmas enhle silikhumbulile and lingalibali ukuthandaza sibonge ukuzalwa kwenkosi uJesu and sisisele okuhle ngo-2017 lami ngiyabonga lani khona ngapho estudio 7 live le Christmas enhle
Ziyamporoma siyabonga sihlobo esithandekayo bekukuhle kubalani kuhlelo libingelela izihlobo labangane silifisela iKhisimusi enhle lomnyaka omutsha olempumelelo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.